Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 chikumi kana kuti June 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hapana mutsaukoba, wari kungoita mutemo zvinhu zvaakagara vachiita makore nemakore. Kana wanga wachibikira sadza panze, wazoti ndakuribikira manje mumba. Hapana mutsauko, isadza.
Paramende yeZimbabwe nezviro yakapasa bhiri reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill, kana kuti Patriotic Bill, rinonzi nevazhinji rinotyora nekutorera vanhu kodzero dzavo.
Zviri kungoonekwa mumapepa zvichitaurwa nechirungu, vanhuwo zvavo nouwandu hwavo vanova ndivo vanokosha pakusumudza upfumi hwenyika ipi neipi zvayo. Havasi kuziviswa kana kutsanangurirwa kuti zvirongwa izvi zvinorevei, zvichizotibatsira chinyi, zvekare kuti vozvifambisa sei.
Hurumende inokurudzirwa kutsanangurira veruzhinji zvakadzama pamusoro pemitemo yairi kudzika munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende yeZimbabwe nezviro yakapasisa bhiri reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill, kana kutiwo Patriotic Bill, rinonzi nevazhinji rinotyora nekutorera vanhu kodzero dzavo dzakaita sekuungana, kuva nhengo yemasangano avanoda uye kusunga zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita misangano nevamiriri vedzimwe nyika kana vanhuwo zvavo vekune dzimwe nyika. Nhengo dze CCC muparamende dzakaedza kutadzisa bhiri iri kuti ripaswe, asi nhengo dzeZANPF dzakavhota kuti bhiri iri ripasiswe. Nyanzvi dzinoti chinonyanya kutyisa pabhiri iri ndechekuti harinyatsi kubuda pachena muzvizhinji zvarinotaura, izvo zvinogona kukonzera kutyorwa kwemitemo munhu asingazivi, vachiti kunyorwa kwemitemo yakadai kunowanzokuitwa nehurumende dzinodzvanyirira vanhu. Vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti bhiri iri harina chitsva charaunza, sezvo hurumende iyi yagara ichisungira vanhu zvose zviri mubhiri iri.
Hapana mutsaukoba, wari kungoita mutemo zvinhu zvaakagara vachiita makore nemakore. Kana wanga wachibikira sadza panze, wazoti ndakuribikira manje mumba. Hapana mutsauko, isadza. Kurowa wanhu kuisa wanhu mujeri, zvese izvo zvinhu zvavakagara vachiita makore esaya. Kuzongoita mutemo hapana mutsaukoba, saka hapana chinhu chitsvaba. Vachangoramba vachingoita zvavari kuita izvozvo zvavakagara vachiita makore nemakore.
Kana makatarisa bhiri iri kuti rava mutemo, chamunonyanya kutya apa chii? Kana takatarisa zvinoitwa nehurumende iyi sekutaura kwamaita, chii chinonyanya kutyisa pabhiri iri?
Zvakunzi ukashoropodza mutungamiri wenyika wabatwa nenhamo, yangi yacrime iyoyo yamhosva. Chinhu chavagara vachiita, asi hezvinova kuchiita mutemo. Saka rusununguko rwevanhu rwekutaura pfungwa dzavo hapasisina. Zvaagara zvisipo basi zvaakuitwa mutemo zvino. Ende tinoziva makore nemakore kune vanhu vazhinji vakaiswa mujeri ngekuti wakanzi wakashoropodza mutungamiri wenyika. Ndo chimwe chinhu chikuru chaicho ichochocho
chinotyiwa pachii, profesa? Kana vachiti zvanzi kana chizvarwa cheZimbabwe chikaita musangano nevamwe vehurumende yekunze vanoiswa mujeri, chii chavari kuedza kuvharidzira apa?
Wari kutya kuti wakaita misangano nevanhu wedzimwe nyika wanengwa shoropoza urumende. Saka again apana chini chisandu waka gara wa chizu ita isosu wanuwe CIO wano gara chongoro wakuti wano wakuenda kuma embassies alimu Zimbabwe ni wapi wacha gara wachiongoro kuti wano wakuta ora ne wamwa wano zimwe nyikande wapi umenzi chaiwo iyo hapana chicha zora mbiza mazimbabu kutu wataore ni wanu wa wanu na shaka mutemo usina musoro mutemo we ubenzi
Muzvina fundo Stan Mukasa vari parunare kuPennsylvania neStudio 7 atina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi Gavana veBanga Guru reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vabudisa zvimwe zvezvirongwa zvokuedza kudzikamisa uremu hwedhora remunyika uye kudzikisa mitengo yezvunhu iyo iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Nyanzvi mune zveupfumi nezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende iri kudzika mitemo yakawandisa munyaya dzezveupfumi asi mitemo iyi isinganyorwi mundimi kana nzira dzinonzwisisiwa nevanhu izvo zvinokonzera kuti vanhu vasatevedzera mitemo iyi. Muzvinafundo Masocha vanoti Reserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kuziva kuti uremu hwemari hunobva mukushandiswa kwayo nevanhu vozvavo sezvo vari ivo vanotenga zvinhu zvizhinji. Naizvozvo hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vanonzwisisa zvairi kuedza kuita kuti vabatsire mukusimudzira upfumi hwenyika nekusimbisawo uremu hwedhora remunyika.
Chandiri kuona ndechekuti upfumi hweZimbabwe huri kutatarika chaizvosa tichiisa maziso edu isu pamari yokuZimbabwe zimudhora kuti riri kungorusa simba zuva nezuva kavaipo pamusika wehurumende wekuReserve Bank of Zimbabwe weauction riri kurusa simba kumusika mutema kublack market riri kuwedzera kurusa simba zvekare. Saka kurusa simba kwariri kuita ikoko ndiko kunovhiringa upfumi hweZimbabwe tingava yedu namamhezha kana mitemo inenge ichinzi yazobvara kuMinistry of Finance kana kuti kuReserve Bank ichiirikidzwa pamusoro peimwe mitemo zviri kuitika pasi apa patingati on the ground hazvisi kuratidza kuti kuri kuiswa mitemo inobva kuMinistry of Finance kana kuti inobva kuReserve Bank yokuvandudza upfumi hweZimbabwe. Zviri kungoonekwa mumapepa zvichitaurwa nechirungu vanhuwo zvavo nouwandu hwavo vanova ndivo vanokosha pakusumudza upfumi hwenyika ipi neipi zvayo havasi kuziviswa kana kutsanangurirwa kuti zvirongwa izvi zvinorevei zvichizotibatsira chinyi zvekare kuti vozvifambisa sei. Rimwe dambudziko riri kuitika ndiro kushaikwa kwamagetsi kuti kuri kuvhirika kwemabhizinesi zvakanyanya zvirondi zero pano chimwe chitoro cheok mati chakatovhara masikati kuchinzi vari kugadzira jenareta ravo. Saka kuruza kwavari kuita bhizimusi ikoko vakavhara namamwe mabhizimusi anenge asingakwanisi kuva namajenareta wokushandisa zvine zvichidzasa upfumi hweZimbabwe zvakanyanyisa zvokuti mamezha angaitwa hawo seakaitwa kusvera zuro panapa asi handiwo kutanga mamezha iwayo.
Chamunoona chofunda kuti wazvechimbi chimbi kuti zvinhu zviite sokugadzikana chii Profesa Masocha?
Chinofanira kuitwa chimbi chimbi kuti zvinhu zvigadzikane kuva nedzidziso yakakwana, dzidziso hombe yezvenyaya dzoupfumi hwenyika kuvanhuwo zvavo atingati makonsuma ava vanhu vangabva kumaruzevha kana kuti vari mumataundi vanotengesa mumastriti vadzidziswe kuti zvirongwa izvi zvinorevei, zvirongwa izvi zvinyorwe nomutauro wavo. Nokuti zviri kuitika ndozvokuti kumusoro uko kuhurumende ndiwo kunongotsana ndokwavanongotsanangurirana kuti zvirongwa zvinorevei izvi vozovuya kuzasi ukava mabhizinesi mamwe havatombozivi kuti zvirongwa zvacho zvakamira sei. Saka ndopatinoona kuti Zimbabwe dhora riri kurambwa namakonsuma ayaya pachirungu yatoti consumer confidence
haipo kuruzhinji kwe Zimbabwe chivimpo no ufumi kwe Zimbabwe chivimpo ni dolari Zimbabwe azuwa nikwi ku majority za Zimbabwe kuti titaure chokwadi chinofana kuitwa hivyo zvino kuita dzidzisi yakakura chaizvo kuti chii chakanakira kushandisa mari yedu munyika medu kuti chii chakanakira kunge tichitevedzera zvirongwa zvehurumende zvoku Reserve Bank zvoku Ministry of Finance kuti zvakanakirei kutevedzera zvirongwa izvozvo kutingo pasa zvirongwa izvozvo tichingonyora tichingobvudza vanhu mumhepo umo tisingazvitsananguri kuti zvinorevei nokuti manyorerwo azvinoitwa tinoti pachirungu isi zvinonyorwa nespecialized language mutauro wokumari unogona kunzwisika navanhu vakaita zvemari chete vanova ndivo vashoma shoma asi vashoma shoma ivavo havasivo vanosumudza ufumi hwezimbabwe ufumi hwezimbabwe hunosumudzwa naivo varombo vetingati varombo ava vakanzwisisa kukosha kwokushandisa dhora romunyika medu kukosha kwokutambira zvirongwa zvinobva kuhurumende pamwe chete nokuzoratidzwa kuti zvirongwa izvozvo zvaburitsa chinyi kuti zvimwe zvirongwa zvinotevera zvekare vazvitambire ndopandiona kuti hurumende ipapapo haisati yanyatsokupanzwa kuti ini ndinochida kuona chirongwa chokureserve bank kana chokuministry of finance chakanyorwa nomutauro wangu kuziva kuti ufumi hwangu hunonyorwa nomutauro wangu ndichitsanangurirwa kuti nditi US dollar handicharidi ndaakuda mari yenyika yangu hapana dzidziso iyoyo
avo vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7 Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu uye kana pakashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika sarudzo dzechipiri kana kuti run off dzichaitwa musi wa2 Gumiguru kutarwa kwakaitwa zuva resarudzo kunoreva kuti kunyange bhiri reElectrical Amendment Act rikapasa harichashandiswa musarudzo dzegore rino asi hurumende ine maonero akasiyana Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera
kuchiziviso chavo mugwaro regovernment gazette vamunangagwa vati matare ekunyoresa vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuro achagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika musi wa21 Chikumi vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vachanyoresa kudare renomination court iro richagara padare rehigh court muHarare ko vari kukwikwidzana navamunangagwa vanoti kudii nekutarwa kwezuva resarudzo regai tinzwe kubva kumutungamiri weCCC vaNelson Chamisa
musi wa23 rinova zuva remuna August uri musi wechitatu ndopari kuuya independence kana kuti rusununguko rweZimbabwe mufaro uri kudzoka takanyimwa mufaro takabirwa mufaro takabunyimwa budiriro takabirwa budiriro asi budiriro iri kudzoka musi wa23 saka tiri kugadzirira
vachamisa vatiwo
si chatinoda kuti chiitwe pakugadzira ikoko toda kuti mavoters row anga achizikana nomunhu wese munhu ari pavoters row azikane nomunhu wese todawo kuti mapolling agents anga ari kwese sarudzo dziitwe pajekerere paruzhinji pasaita anozvambaradza mumwe kana kurova mumwe tiri kutonamata kuti dei munyika maita runyararo tiri kunamata kuti dei munyika maita rugare nekudanana
mutauri wemutungamiri webato remdc vadouglas monzora valoid damba vashora vamunangagwa nekukurumidza kutara zuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare yekutarwa kwemiganhu yekuitira sarudzo
vamunangagwa vatine nyaya yanavo mukoti asi vaita blandant disregard yenyaya iyoyo vakanoproclaima macourt dates takaendesa nyaya yedu yedelimitation report iri kunze kwemutemo yataa nemawiks tichitsanangura kune vanhu vezimbabwe but zvisinei takuudza vana vezimbabwe kuti election iyi tiri kugadzirira kupinda mairi but hatibvumirane nazvo nekuti tiri kuenda muelection yakarigwa kudhara
mumiriri weHarare East muNational Assembly vatendai biti veCCC vati havasi kufara nezvaitwa navamunangagwa vachiti kutara kwavaita zuva resarudzo paramende isati yapedza kuzeya electoral amendment bill kunoreva kuti kunyange mutemo uyu ukapasa hauchashanda musarudzo dzegore rino. Vabiti vaendera mberi vachiti mutemo wesarudzo sezvauri hauna kunaka, asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati paramende iri kuendera mberi nekuziya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo. Vanoti bhiri iri haritadzisi nyika kuita sarudzo dzakachena. Mutauri wemDC inotungamirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube vati havasi kufara kuti vamunangagwa vatara zuva resarudzo vasati vagadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti nedzimwe.
Kungoisa sarudzo zvinongora
zvichakadaro. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora rinoti kuziviswa kwakaitwa zuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro mucherechedzo wekusaremekedza kwematare neutungamiri hwenyika. Bato reMDC rine nyaya iri kuHigh Court yekupikisa gwaro rekutarwa kwematunhu rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, yarinoti inofanirwa kutanga yagadziriswa mutungamiri wenyika asati atara zuva resarudzo. Mutauriri weMDC vaWitness Dube vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sebato vakakatamadzwa nekudomwa kwezuva resarudzo navamunangagwa, ipo pachine nyaya dzine chekuita nesarudzo idzodzo dzichiri kumatare edzimhosva.
Onguta kashamazvawo sebato kunzwa kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vadoma mazuva ekuita sarudzo. Kuchine nyaya dziri mumatare kuHigh Court dzatanga takaendesa nenyaya dzesarudzo idzodzidzi.
Chii chakaipa ipapa vaDube kuti vadoma mazuva?
Mutungamiriri wenyika munhu anofanira kunge ari ndiye defender weconstitution, kana kuti ndiye anofanira kuchengetedza constitution kukunda munhu wese, nekuti ndiye mukuru mukuru munyika. Saka ndiye munhu wekutanga anofanira kuona kuti constitution inotevedzwa. Zvino mukazoona vaakudoma mazita eelection kuchine makakatamwa, zvazvinoreva ndezvekuti vematare vanenge vaakumbunyikidzwa kana kuti kumanikidzwa kuti vape mitongo ichaenderana nekudoma kwaitwa mazuva iwawawa. Hakuchateverwe mutemo.
Asika mutemo unoti kunogona kushandiswa gwaro redelimitation rakashandiswa musarudzo dza2018 kana pakanga pasina gwaro riripo yezvino, kana kuti richipinza makakatanwa sezviripo. Chii chakaipa ipapo vaDube?
Nyaya yekuti tinogona kuzoshandisa madelimitation a2018 zvinotikanganisa, nekuti pakupa maresources enyika kunopiwa nekuti vanhu vangani munyika. Hatingadzokere ku2018 delimitation yanga yakashandisa masensus a2010 kumashure shure iko kuna na2013. Zvinhu zvachinja, vanhu vagara pakasiyana siyana. Saka delimitation ine zvekuita nekuti vanhu vanopuwa mari yekuti vadevelope vari kupi. Saka kana takudzokera kumashure kwese uko, zvoreva kuti vanhu havachawani zvavanofanira kuwana nenzira yakajeka.
Saka zvinokanganisa chii izvozvo vaDube?
Ndo patinozowana kuti constituency inenge yane 70,000 people yopiwa mari inoenzana nevanhu ine constituency nevanhu 20,000 yedevelopment yatinoti CDF. Hazvizofambirani zvimwe chetewo nemawards. Saka zvinoreva kuti sarudzo idzi dziri kuitwa pamusana pekutyorwa kwemutemo wenyika, zvinova zvinhu zvichatidzosera shure senyika.
Ko, panyaya yekuti bhiri rekuwandudzwa kwemutemo reElectoral Amendment Bill richiri kuzeiwa muparamende ipo patoburitswa zuva resarudzo, munotiwo sebato?
Panyaya yeElectoral Amendment Bill risati rapasiwa, zvinotobuda pachena kuti mutungamiriri wenyika anga asingade kuti maconditions emaelections anga achichinja, anga achiita nani. Ndokusakoshesa mutemo kwatiri kutaura ikoko kuti hatikuexpecte kuti kunge kuchiitwa nemutungamiriri wenyika.
Avo vange vari mutauriri weMDC vaWitness Dube vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatereri tinoda kuku yeuchidzai kuti nguva yekuti vanhu vatarise mazita avo mugwaro revoters roll inopera mangwana chishanu musi wa2 chikumi kana kuti June. Chombo charisa zviri mumapepa nawo anasi. Munewsday nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvirongwa zvekutsigisa dhora remunyika zvakaziviswa negurukota rezvemari vamuturi nwive hazvina zvazvichabetsera mukutsigisa dhora remunyika, vachiti zviri nani kuchingorega kushandisa dhora remunyika. MuNewZimbabwe.com mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanopomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari vamuturi nwive mhosva yekupinza nyika munzara, vachiti zvirongwa zvavo zviri kupidza mitengo yezvunhu munyika zvekuti vanhu havachakwanisi kuriritira mhuri dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pastudio 7 tinongotenda nemashoko amunongotipa nguva dzese, tinongotenda. Koiyo America iri kunzi yakanganisei? Yakanganisa chii ichikurudzira maelections akanaka kudai? Vanokurudzira zvakanaka, vanovavenga. Vanokurudzira zvomirizhonga, vanovasunga. Ina handioni chakaipa, nekuti America yatumira Jehovha, yatumira kuti vaite maelections akanaka. Saka handioni zvakaipa ipapo. Pakuipa kwacho handizvioni ini. Vakurudzira zvakanaka wani, havana kukurudzira mirizhonga.
Makadiko pastudio apo nemachampions ese, tikataiwa tafara nezuva rataurwa iri. Mozoro aiwaka, ndiwata takatarisa zvakunovharara. Chienda zvako. Aiwa tinotenda nenews dzamunotipa. Tine chingonamata kuti aiwa vajobskala, aiwa tiri tese nemhuri yenyu tiri pamwe chete. Tiri kurwadziwa pamwe chete nemhuri yekwaaliyo. Tiri kungorwadziwa tiri pamwe chete nezvinoitwa naMnangasa wanaMnangasa.
Makadii pastudio 7 apo. Aiwa tetiri sarudzo radomwa yandeitovhotera mukomana. Uyo zvadhagi, uyo dhagi anopenga, dhagi akutopenga apererwa manje. Paimboshandiswa nezano akushaya zvokuita manje, akushaya todi. Aiwa ndeitovhotera mukomana, chiwane new government.
Hey, makadii mhuri yeZimbabwe, makadii mhuri yeZimbabwe, vanajonga ngandemiri nevamwe vese vashamarare. Kuri sei koko, kuri sei kustudio senira, azvine zvane musiya. Ndinonatso kuona kuti asisiyawo mari mazuvana, kana kumbonzwa kana wani nombopopota zvake. Havaya mari vakomana, vanyarara zvavo, vasinei nazvo vakomana. Ana munzura ndo vari kumbopopota popota veitsvaka mafanzi. Hana Chamisa wacho havatorongeka, havachabatiki.
Mukoma gwanyanya. Siyanai netsika yekunyebera vana veZimbabwe. Zuro ndizuro uno makauya mukauya muchipembera kuti hey, magold coin nyika yakuzogara zvakanaka, dzikamo yauya. Asi hatina chinja takaona isusu chakati chinjira muupenyu hwedu, takatowedzera kutambura. Nhasi modzoka futi muchiswopemberera futi zvinhu zvamusinganzwisisi kuti zvichabudirira here. Mari inodzikamiswa nekuuya vanhu muchitaura paredhiyo here, kana kuti muchitaura ngano dzenyu nemasitori amunee muchitaura? Iye miso tikauya muchikwama chenyu chamatimboni muine mabhondi iwe, because munoziva kuti haisi mari. Vana muturi nwewe namangunjika wako, mabhizinesi avo vanoita nezvavano zvinhu zvavo zvavanoita, havadi kana kuiona mari yemunyika, nekuti vanoziva kuti haisi mari. Musatidaroso, tiri kutambudzika isu vana veZimbabwe zvakaomarara, muchiita basiruka yemuchinyi pakuti yedzikamudzikamo inouya. Zviri kukonza kuti mari inoite chako mukuzviziva. Musatidaro, zvakashata zvamuri kuita mukoma gwanyanya. Siyanai nekunyebera, ndapota.
Hey, makadiko vana veZimbabwe pastudio 7 panapa. Regai tibatsiranewo zvishoma zvine maringewo nezvandaona kwedu kuno kubwira kusendarawo kunoku. Kwedu kuno kutatine polling station yedu muwadi 24 tatine polling station yedu inonzi Mushongwe polling station iri mu village 5 kana kuti Vidiko 5 paende polling station inonzi Mushongwe right polling station iyo iyi yanga ine vavoti vanoita iwo 882 right ndobva tasvika paku nyoreswa kwakaita vamwe atinoti manew voters akazowedzera ipo papo total number yedu yevavhoti vese vakusvika pa 913 but chatishamisa manje ndechekuti kuzekiri kuti kune mutemo unoti hazvigoni kuti polling station ite vanhu vanodarika 900 saka zvadaro zvakureva kuti isusu tadarika 913 vanhu saka pavhomorwa ipapo ndo panditikisa ipapo pamushongwi pacho ndo polling station hombe pazonyukira kamwe ka polling station kaapo kabva kazvomora vanhu vaya pamushongwi pa polling station yanga yagara iripo kabva katora 670 something pamushongwi ndobva pasara pane 243 ameno kuti mashandirawo ari kuita sei vanhu vezeki ava 243 mushongwi yanga yagara iri original polling station yasara isina vanhu new polling station ndo yabva yatora vanhu vese ameno kuti pari feya here panhu ipo papa kana kuti pane chitsotsi ipo papa papa ipo papa junga apapa hapana kuti jekera papa nditi munoona saka zvoreva kuti patiri kuenda kuna kumira zvakanaka nefazi iyoyi patiri kuenda kune hondo hakuna kujeka kune kudoka kweropa kune kubirwa kwesarudzi hazvina kutombomira mushe ngapaitwe zvinhu kwazvako
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vanotarisirwa kuzivisa svondo rinouya kuti vachakwikwidzirawo kuti vave mutungamiri weAmerica vakamirira bato reRepublican Party. Pari zvino vanhu vatanhatu veRepublican Party vakatopinda mukukwikwidza uku vanoti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump, vaimbova gavhuna wedunhu reNorth Carolina amai Nikki Haley, muzvinabhizimisi vaVivek Ramaswamy, vaimbova gavhuna wedunhu reArkansas vaAsa Hutchinson, Senator Tim Scott vedunhu reSouth Carolina nagavhuna wedunhu reFlorida vaRon DeSantis. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Paramende yeZimbabwe nezuro yakapasa bhiri reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill, kana kutiwo Patriotic Bill, rinonzi nevazhinji rinotorera vanhu nekutyora kodzero dzavo. Hurumende inokurudzirwa kutsanangurira veruzhinji zvakadzama pamusoro pemitemo yairi kudzika munyaya dzezveupfumi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.